state government, tisitarisa kuti Zimbabwe yacho yakauya sei, tinoona zvakakodzera kuti even muchakabve yakafa, yakava iyo yakavandura chimurenga chedu cheZimbabwe, kuti tizonge tiri pano sevana veZimbabwe, tikwanisa kudzidzeta, tikwanisa kuti tienjoy Zimbabwe yacho zvakanaka-naka. Zvine zvakanakawo kuti chivanhu chedu, kukasiyiwana nasekuru vedu, kukwanisa zvatinovata zvinovavengawo zvakanaka. Saka nyaya yekuti mbiyani handa vada kukwanisa kupuwa yedecent burial, tiri kunzwa kuti mutombo wavo wakaitwa inonzi atrophy ukaiswa kunonzi kuengland, vana queen vakautora vakagarawo ikoko. Saka izvozvo zvinhu zvokuti isu tiri kuonawo sokuti sezvo tisina kuwana kukwanisa kuripisa mutombo wavo, tikwanisewo kuvarespekta nokuvapawo stagio yavo yokuti vanhu vanokwanisa kuionawo muZimbabwe.
Regai ndikubatei muromo ipapo vakarumbira. Varuzvidzo, munotiini hurongwa hwekudarikwa nehurumende hwekuisa statue yambuya nehanda mwara?
Ini ndiri mumwe wavo vanun'una vakumbuka nezviri kuitwa nehurumende parizvi. Zvinorwadza chaizvo kuti hurumende nhasi vaona kuti zvinokodzera kuti vaise statue yambuya nehanda. Ini kwandiri hapana chakaipa kuisa statue yambuya nehanda, asi priority yavo yekuti vafunga ivo kuti kuisa statue yambuya nehanda ndozvinobatsira. Asi muzvipatara vanhu vari kuchema, hakuna mushonga, maindastri akavharwa, zvino hazvisi kumbofamba. Zvamira kuti zii kuisa statue yambuya nehanda pari zvino hazvina zvazvinobatsira. Asi dai vatanga vagadzirisa nyaya yecovid iri kunetsa iyi, vogadzirisa zvinhu zviri kunetsa manese zvo zvakuti hatina mari. Asi vawana mari yekugadzira statue, zvinorwadza chaizvo. Reburial haina kuipa, reburial inodiwa. Izvo vakutaura zvestatue zvanzi tiri kuda kuita chinyakare, hachisi chinyakare kuita statue. Vada kutedza zvaitwa nana Rhodes nana chi. Statue isimbo inoitwa nevarungu noti nevanhu vatema. Kana chiri chinyakare chamuri kutedza, tedzai chinyakare, siyanai nazvo zvana statue izvo.
Vacharumbira manzwa megabu.
Tinoziva kuti kana gavhumendi iriyo iri kuledza nyika, vane mapriorities anenge vakatoisa already in place. Ine chimwe chikamu chavanga vakakutoi chakatonyorwa pasi kuti during the term yegovernment pane zvinhu zvakati o zvavachaita. Havasi kungoita izvozvo chete. Makaona kuti kunana Bulawayo, kunana Gwai River riri kuvakwa, handizi kuti pese panoitwa madevelopment akanaka. Vamwe vedu veopposition vari kutaridza kuti vanenge vasingacomplaini, asi pane zvimwe vanenge vachicomplaina. And I don't think kuti zvava nomukoma wangu zvinhu zvakashata, nokuti as a government hapana chakaipa kuti tinzwe kuti opposition inoti chiine zvichitiita. Even though isu tagara tichingozozviita because zvinhu zviri pazvinangwa zvezvinhu zvatakatika tapinda muofisi tichaita.
Varuzvidzo, tiri kuona vanopikisa vari kuronga kuratidzira musi wa31 July. Ndezvimwe zvinhu here zvamungange muchitarisira kuti munenge muchiisa pamberi izvo zvekuvakwa kwechiumbwa chambuya nehanda izvo?
Tarinziro kana kuti demonstration iri kurongwa musi wa31 idemonstration iri kuda kuti vanhu varatidze kuhurumende zvichemo zvavo. Nazvo vacharumbira vachiti mwana anochema kuna vababa kuti hawane rubatsiro, but machemero aita vashandi vachichema kuhurumende, especially madoctors, manesi, mateachers, ingangoti macivil servants, everyone. But unfortunately mapurisa nemasoja, kusachema kwavo hazvino kuti havana zvichemo, vanazvo. Saka dai hurumende yateerera especially uyo musi wa31 iyoyo, pane inonzi peaceful demonstration iri kurongwa, ngavateerere zvichemo zvevanhu kuti vanhu vari kuda kubvuti kutiko, togara pasi nevanhu toona kuti tingasonze sei mapurobhem avo. Ndikungozwa zvezvi kuti tinorakashi, kurakashireiko vanhu vane zvichemo? Vacharumbira please taurirai hurumende kuti ngaiteererewo zvichemo zvevanhu.
Regai tinzwa vacharumbira.
Chechiwo inozoitwa papai kana tagadzirisa zvichemo izvi?
Vacharumbira, munotiine hurongwa hwe31 July hwekuratidzirawo?
Musi wa31 July vajonga, isu tawana umbowo hwakakwana. Umbowo hwatinahwo currently vajonga ndehwekuti pari kunzi pane over 300,000 yakadhonetwa neaid maorganization ari outside Zimbabwe vari kuda regime change. Saka mari dzakadhonetwa kuti munhu wega wega achanoprotesta anofanira kuti apuwe 20 US kuti vaende vanoratidzira. Saka haisi nyaya yekuti tiri kutaura nhano.
30 seconds mukoma Rushidzi.
Vacharumbira, zvekunzwa izvi zvamune muchidzwa takaamba zvaudanzwa chokwadi hiraundi kwete, zvamakanzwa inhema, hakuna munhu ari kuhamba ari nokuti ademonstrata. Munhu ari kuenda kudemonstration nekuda kwake kwete kubhadharwa. Hakuna zvakadaro, kunyeperwa benozi propaganda yamuri kutaura iyoyo.
akuna zvakadaro kuti munhu anopiwa mari kuti aende kuti musisi.